ko ivo vari kuvota kekutanga vari kutiwo kudine zvesarudzo iyi. Studio 7 yabata vawat moma kokova vati vane mufaro mukuru kuve vachinoshandisa kodzero yavo yekuvota.
Kuda kuexercise all my right nekudecide how kuti which government inofanira kunditonga zvandinoda inini, because ndinofanira kuona papa manifesto avo for the first time ndichiparticipate, so ndirikunzwa kufara zvakati.
Izvi zvatsinirwawo navatafadzwa mafunga avo vati vari kutarisira sarudzo dzine runyararo uye kuti zvido zvevavhoti zviremekedzwe.
Tine tarisiro yekuti sarudzo dzamangwana dzichange dzichienda kumberi murunyararo pasina kunetsana kuzhinji. Tine tarisirowo zvakare yekuti vachange vachimaneja maelections veZimbabwe Electoral Commission vacharespekta kana kuti vachachengetedza sarudzo dzinenge dzaitwa nevanhu tiratidzawo zvinenge zviripo pachena pajekere zvisina kupokana kupikisana kana kumanikidzana.
Muzvare Rudo Mahembe avo vaimbova kunze kwenyika uye vachivhotawo kekutanga mangwana musarudzo dzeZimbabwe vati vari kunovhotera kuzaka.
Chinganya kundinangira sekuti ndiri kuvhota kuti ndinotarisira kuti zvive zvinoitika munyika mangu ndingakwanisa kuzvibudisa nekuda kwevhoti yangu uye ikodzero dzangu dzekuvhota. Saka ndirikushandisa futi kodzero dzangu kuti ndivhote. Ndakatarisira kuti vhoti richabudirira murunyararo uye zvinhu zvose zvichafamba sekurongwa zvakaita pasina kumhirishonga kana kubirirana.
Muzvare Delight Chabata vatiwo vari kufara kunosarudza vatungamiriri vavanoda, asi vachiti shuviro yavo ndeyekuti vanosarudzwa vateerere zvinotaurwa nevavhoti.
Munhu anenge asarudzwa anenge atendwa kuti ange achizotungamira achizonge achizomiririra vanhu ange achinzwawo mazwi evanhu achigamuchira zvichemo zvevanhu.
Saka chigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vavhoti vanofanirwa kutevedzera zvinotevera.
Kurudziro iri ndeyekuti ngavafambe nemapepa anokodzera kuti vange vachivhota. Mapepa pasipoti yake iri valid kana kuti chitupa chake chiri valid. Ngaasaenda akabata driver's license aishandi. Pachitupa panodiwa chitupa cherata, chitupa cheplastic kana chebepa chine mufananidzo wake. Ajasi anogona kusangana nema Q ngaangoramba wari mu Q imomo.
Mukuru weproject Vote 263 vaYanga San Matete vakurudzira vavhoti vane nhare mbozha kuti vagare vatarisa nzvimbo dzavanofanira kuvhotera.
Kurudzira kuti izvinezvi zvazvara nhasi kusvika mangwana ingai mucheka masenyuti ari mapolice station api chasa kodi yesitatu 56 hash inosanganiswa nezeki inde pamufa unge muchivhotera muri musatambudzika.
Nyanzvi idzi dzakurudzirawo madzimai achanovhota kuti vasaisa mushonga wenzara kana kuva nenzara dzisiri dzavo. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission rakazivisa kuti vavhoti vakanyoresa kuvhota musarudzo dzamangwana mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi maviri nevatatu nemazana mashanu negumi nemumwe kana kuti 6,623,511. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuzek kuti vavhoti vari kuvhota kekutanga vangani sezvo tatadza kubata mutevedzeri wasachigaro wekomishini iyi uye vakafanobatawo chigaro chemutauriri vaRodney Kiwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.